ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi paitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vambeki vane nhoroondo yavo.
Munorevei apa vakagoro?
Ndo vakambova midhieta pakati peMDC nezano muna 2008 pakazoitika yatunoti Government of National Unity or Inclusive Government. Zvichireva kuti hongu vane experience, asi tichida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peInclusive Government. Apo ndirikureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nerezanu PF. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vambeki vasati vatanga kuda kumidhieta, vanofanirwa kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muInclusive Government.
Asika iro bato rezanu PF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiriku direction yavananga isiyo nekuti nyika yevakwe nezvavada kuita. Ndosaka tati isu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC. Haikona kungokono kunotsvaka vanhu vanoti naimi unouya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vaada kuisa muPollard. Handisi ngosana moya hamu, uyu mujuri hamu, manyika hamu, ningi wotora vasara vacho woedza mavhoti 40,000 atoko nehaninginingi havasviki 100,000 right. Woti alright, ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava vakamirirani. Vamwe vacho vakamirira vanhu hamusi kuda kutaura navo. Ndokuva chituta kwakawanikwa nambuya vangu kuya kuti unoda kutaura nevanhu vasingakubatsiri nechinhu.
Ko vePollard havasi vana veZimbabwe here vanganzi havakwanisi kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika?
Hatirevi kuti havasi maZimbabweans. Aiwa, tongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rweZimbabwe chienda izvi handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako. Dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vana muzvina business vashandi vekulabor kumatrade union mayouth vadzidzi munyatsogara pasi motaurirana navo.